Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 6 kurume March 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Hatidi politics dzakadaro, waita sei mfano? Haasi muZimbabwe nero? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro? Politics dzinopinda pamusic papi?
Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havafaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika.
Tavanokupa kaumbowo kana tikatsanangurupe zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi, kwozoitazve jenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro, tichizotarisawo zvedigital space.
Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano wakatarisana nevechidzimai weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York City.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana.
Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro okuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende iri kushorwa neruzhinji rwevanhu mushure mekunge yatumira mapurisa kunomisa mutambo wakanga uchiitwa nemuimbi ane mukurumbira Wingi D kuchitungwiza nemusi wemugovera. Kubva zvakabuda damba refu raWingi D rinonzi Yureka, dzimwe nhengo dzeZANUPF dzakabva dzatanga kuti muimbi uyu haafaniri kubvumidzwa kuimba nekuti ari kushora hurumende. Pasocial media seTwitter, Facebook nedzimwe nzvimbo, vanhu vazhinji vari kushora hurumende pamusoro penyaya iyi. Muimbi ane mukurumbira vaThomas Mapfumo vaudza Studio 7 kuti zvinonyadzisa kuona hurumende ichitadza kubetsera vanotambura asi ichiwana simba nemari yokuswera ichitandanisana nezvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichiita mabasa anobatsira upenyu hwavo pamwe nekusimudzira zita renyika. VaMapfumo vanoti zvinosiririsa kuti hurumende yava munangagwa inoswera ichiita zvinhu zvisingabatsiri kana munhu mumwe chete zvake pachinambo chekuita zvinhu zvinobatsira veruzhinji, sezvatiri kuona zvichiitwa nemutungamiri weZambia pamhiri paZambezi. Kushora nevakawanda munyika, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyora padandemutande akasiyana-siyana akaita seFacebook neTwitter zvichishora zvakaitwa nemapurisa.
Hazvitaure chinhu mufunge, zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kana pasi rese. Vanhu vakazwa kuti ndo zviri kuitika. Gavhumendi iri kutandanisana nevanhu vanoimba kuti vasaimbe zvavanoda kuimba. Kune nhamo kunyika, vanhu vakaimba vachitaura kuti nhamo dziripo dzavari kuona, makufunga kuti imi ndimi mukurehwa. Hazvisirizvo, hadzisiridzo politics ka. Hatidi politics dzakadaro, waita sei mfana uyu? Haasi muZimbabwe nero? Haasi mwana wokuZimbabwe wamaruwa wamuri kudaro? Politics dzinopinda pamusic papi? Tiri kuno kuno naAmerica kunoku, vanhu vanoimba zvavanoda, vanogona kutukirira Biden, vanogona kutukirira anybody, Trump kana hatimbozwa chinzanzi munhu wacho ari kutsvagwa kana kuti pane zvichaitika kwaari. Chiiko chiri kuitika? Kuratidza kuti government ine uori hwakaipisisa zvikuru mugovernment iyo. And hamuna, ndinoona zvangu kuti nyika haina government, nyika haina mutungamiri, because mutungamiri wenyu imbavha. Hatidi kunyepirana, mutungamiri wenyu imbavha. Ende nyika iri kutongwa nemakateo nekateo. Hatidi zvinhu zvakadaro isusu. Vanhu vanofanirwa kuva ne freedom of movement, freedom of speech, freedom of expression. Zvinofanirwa kuonekwa zvichiwanikwa kuvanhu izvozvo izvi. Vane kodzero yakadaro. Hatidi kuona kuti vana vadiki vakadaro zviri kuitirwei zvinhu zvakadaro. Kana iye mukuru wenyika achiona zvinhu zvakadaro asina zvaanotaura pamusoro pezvinhu zvakadaro. Mukuru wenyika.
Kana makatarisa zvinhu zvakaita seizvi vamapfumo, munofunga kuti chii chiri kudiwa nehurumende apa? Chii chavari kutya?
Zvinoratidza kuti hurumende iyi haina vanhu vari kuisapota. They are desperate. Kana muine vanhu imimi vanokusapota muchiziva kuti isusu tine vanhu, chii chamunorovera vanhu, kuti chamunomanikidzira vanhu kuti kana kumaradi kana kuita sei muchirova vanhu kuti uyai muzotiteerera, munofanirwa kunge muchisapota zanhu. Muri kutya chii? Muri kutya mabasa enyu? Muri kuba munyika? Iye zvino izvi tine nyaya yeAl Jazeera iyi inonyadzisa zvikuru. Zviri kuitwa naani izvozvo? Nemukuru wehurumende kuti ndege dzitakure gold dzichienda kudze dzichinotengesa ikoko kuvo nevarungu ivavo vari involved avo. Nyika yenyu ichisara isina chainacho, asi gold muchitutira kuendesa kunze, mari yacho muchitora kuisa muhomwe dzenyu. Varume zvakatooma, asi munhu
avo vanga vari muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo ari parunhare kuOregon muno muAmerica neStudio 7. Studio 7 yatadza kubata vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi pamwe nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati. Zimbabwe inotarisirwa kupindawo mumusangano wechimakumi matanhatu nemanomwe kana kuti United Nations 67th Session of the Commission on the Status of Women uchatanga nhasi muguta reNew York muno muAmerica. Chikwata cheZimbabwe chiri kutungamirirwa negurukota rebazi rinoona nezvamadzimai amai Stembiso Nyoni. Zimbabwe inotarisirwa kuratidza zvirongwa zvakadzikwa kubva patora vaEmerson Mnangagwa utongi muna 2017. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vanoti Zimbabwe yapiwa mukana wekuratidza zvayakaitira madzimai mumakore matanhatu apfuura.
Vahwandi, tinofara kunzwa kuti madzimai ekuZimbabwe akokwawo kumusangano weCommission on Status of Women kumubatanidzwa wenyika dzose uko kuUnited Nations. Chinhu chinofadza zvikuru kuti vasanganewo namamwe madzimai anobva kune dzimwe nyika vachirodzana pfungwa, vachipanana nawo ruzivo nenyaya dzebudiriro dzamadzimai. Tinonzwa kuti mai Stembiso Nyoni ndivo vanenge vakatungamira chikwata chinobva kuZimbabwe chamadzimai. Ende ivimbo yangu kuti madzimai ari kuuya namai Stembiso Nyoni vanhu vanoziva zvekodzero dzamadzimai uye zvebudiriro yamadzimai. Hatizivi hedu kuti vakasarudzwa sei, asi chivimbo changu kuti vachamiririra Zimbabwe nouwandu hwayo kumadzimai.
Zimbabwe yapiwavo mukana uyu sedzimwe nyika. Munotarisirei kubva kuchikwata cheZimbabwe pamusangano uyu?
Nyaya dzinotarisira kukurukurwa nezvadzo dzakati wandei. Kunotarisa nenyaya dzekuenzaniswa kwevarume namadzimai, yatinoti pachirungu gender equality. Vanenge vachidawo kurwira kodzero dzamadzimai kuti awanewo mikana yakangofanana neinowana varume pane zvose zvavanoita. Kunotaridzawo kuti kuchakurukurwa nenyaya yezvebudiriro, yatingati pachirungu digital space. Saka izvi zvinobatanidzira zvinhu zvinobuda pazvivhitivhiti, paindaneti nezvakadaro, kushandiswa kwazvo nezvimichinawo zvamazuvano zvetechnology. Ndeimwe nyaya ichakurukurwa nezvayo. Kuchazoitawo kuti iyo ministry kana kuti bazi rezvamadzimai richapawo nhoroondo yezvarakaita kubva vamunangarwa vachipinda muhofisi kuti kumadzimai kwakaitwei, chinoenderana nebudiriro, chinoenderana nokusumudzirwa kwamadzimai. Saka kuchava tinga nezviitiko zvakakosha zvitatu, samataurire andaita, kuti kuchava nokupa kaumbowo kana tikatsananguruke zvakaitwa namadzimai kubva vanomunangarwa vachipinda muofisi kwozoita zvatataura zvegenda zvokuti kuenzaniswa kwevarume navakadzi pabudiriro tichizotarisawo zvedigital space zvatataura saka ndonyaya zhinji hombe dzinenge dzichiitika ikoko.
Dr. Gwekwerere, ko ivo amai nyoni chii chamunoda kuti vaite kana chavanosungirwa kuti vaite pamusangano uyu?
Tinovimba vachasanganawo namamwe madzimai achavarodza pfungwa kuti vagodzoka neshanduko kuZimbabwe. And ndinovimba kuti vakatorawo madzimai echidiki navasikana because vanhu vakura zvimwe nguva kunotaura nezvedigital space iwe kana kuti ubaye foni zvaakutonetsa panenge paine nyaya.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika, Dr. Gadziro Kwekwerere, vari parunhare kuFlorida neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata amai Stembiso Nyoni sezvo nhare mbozha yavo yanga isingadavirwi. Sangano rinorwira kodzero dzevana reJustice for Children rinoti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yekuti vana vose vakwanise kuwana magwaro ekuzvarwa nawo kana kuti mabirth certificates, richiti haisi mhosva yevana. Naizvozvo hurumende inofanira kugadzira nzira iri nyore kuti vana vose vawane magwaro awa. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaJohn Mhlanga vanoti sangano ravo riri kunetseka zvikuru nenyaya iyi, vachiti mwana asina gwaro rekuzvarwa kwake anonetsa muzvinhu zvose kubva mune zvedzidzo nekuwana rubatsiro mumatambudziko anonge asangana nawo.
Nyaya yekushayikwa kwemabirth certificates nevana muZimbabwe inyaya yakati kurei zvakanyanya. And vana vazhinji havana mabirth certificates kana kuti magwaro ekuzvarwa aya kubudikidza nezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vamwe vacho vakafirwa, vamwe vacho vabereki vavo ndo vasina hanya dzekutoresa vana mabirth certificates. Vamwe vacho havana atingati marequirements kana kuti zvinodiwa kuti vazenge vachikwanisa kutora mabirth certificates atitora nezvavo. Then vamwe vacho vane madambudziko ekuzvarwa, then vabereki vozorambana. Then varambana kudaro pozosara kana kuti vana ava vana baba vavo, zvobva zvaita dambudziko navo rekuti vazokwanisa kuwana mabirth certificates sezvo mutemo usina kunyatsosununguka panyaya yekuti baba vazotorese vana mabirth certificates vari vega.
Vamuhlanga, mukushanda kwenyu nevana, kusavepo kwebirth certificate romwana kunokonzera matambudziko akadini?
Kushaya kwemwana birth certificates idambudziko rakati kurei uye zvinobata-bata matambudziko akawanda. Section 81 yebumbiro remutemo remuZimbabwe inoti mwana wese ane kodzero rekuwana gwaro rokuzvarwa. Inoti mwana wese ane kodzero yekuva nemhuri kana kuti kumhuri kwaanobva. Saka dambudziko iri rekuzoshayikwa kwebirth certificates rinokonzeresawo mamwe matambudziko akawanda anosanganisira kushaya dzidzo, nekuti izvozvi kati mwana akwanise kuregista kana kuti kunyoresa nzvimbo yeyatinoti ECD kunotangira vana kana vachitanga kuda kupinda muchikoro, panodiwa birth certificates nemamwe magwaro akasiyana-siyana atingati mahealth cards nezvimwe zvakasiyana. Asi birth certificate rinodiwa nekuti ndo rine zita remwana, ndo rinoratidza even vabereki vemwana, ndo rinoratidza zvakare nzvimbo yakazvarirwa mwana kwaanobva. Tabva panyaya yekuchikoro toenda even panyaya yekuti mwana angadaro apindana nedambudziko kana kuti tingati rekushungurudzwa. Kana mwana ashungurudzwa zvakakosha kuti zvizivikanwe kunzi mwana uyu ane makore mangani. Saka munoona kuti kana takutaura nenyaya dzejustice zvaakureva kuti mwana iyeye kuti akwanise kupinda zvakanaka kana kuti nyaya yake ifambe zvakanaka mujustice zvaakuda futi kuti zera rake ringe richizivikanwa. Saka izvi zvinozosanganisira kuti panozoitwa iye yatinoti age estimate yekuzonofungidzira makore emwana. Of which i process inoitwa ichizotora nguva kuti zvinge zvazovepo zvaungana. Saka tiri kuti even kana takutaura nyaya dzejustice, kana mwana asina gwaro rekuzvarwa zvinogonawo kunonotsa kuti mwana afambe mujustice zvakanaka.
Va mutanga sevanhu vanoshanda nevana kuti nyaya iyi igadziriswe munoti kuhurumende pamusoro pevana vasina kana kuti vari kutadza kuwana mabest certificates avo nezvikonzero zvavasina kukonzera
hurumende zvandinganyanyokurudzira chekutanga ndirikuti isusu sejustice for children takaita yatingati application kana chikumbiro kudare rehigh court tichikumbira kuti kune vana vakawanda vasiri kutora mabest certificates nemhaka yekuti vakasara navana baba asi ana mai vavo havazivikane kwavari saka polisi yehurumende inoti amai vanofanira kunge varipo panotoreswa chi panotoreswa mwana best certificates saka isusu chikumbiro chedu chakagamuchirwa nedare rehigh court tichiti toda kuti vana baba vakwanisewo kutoresa mabest certificates vari vega kunyanya-nyanya pasituation kana kuti patinenge takasangana nedambudziko rekuti amai havasi kuzikana kwavari saka chikumbiro ichocho chakagamuchirwa asi chekutanga chandinoona ipapo chinofanira kuzoitwa nehurumende kuzotiwo sunungurei pane zvinonyanyodiwa kuzoti tizoburitsa umbo hwekuti amai ava havazikane kwavari nekuti kazhinji kazhinji tinoshandisa yatinoti word of mouth kana kuti manzwi anongobva mukanwa kuti amai ava hativazive kwavari kana munhu akauyawo neumbo hwake angava munin'ina kana kuti tete kana kuti amai vake vachipawo umbo hwekuti amai ava hatizivi kuti vakaenda kupi kana kuti angava sabhuku wemunzvimbo zvinofanira kunge zvakakwana kuti mwana akwanise kutoreswa best certificate amai vake vasipo saka ipapo ndinoona sekuti pachiruda kuti vandudzwei kuti hurumende ipa vandudze kuitira kuti vana vakwanise kutora mabest certificates even vana amai vavo vasipo nekuti ndo matambudziko akanyanyowanda iwayo ekuti vana amai havapo havazivikani kwavari asi polisi iri kuti amai vanofanira kunge varipo panotorwa best certificate rechi remwana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana vari vapenyu
avo vange vari vanoona nezvokufambiswa kwemabasa musangano rejustice for children vajohn muhlanga vari parunhare kuharare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi muNewsday bato riri kutonga rezanupf riri kupomerwa mhosva yokumanikidza vagari vekumaruwa kuti vaende kumisangano yebato iri panguva iyo kutsvaga rutsigiro rwesarudzo pava kunyanya munyika muNewsday makare Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoti yakamirira zvikuru kubudiswa kwefirimu rakaitwa neKatar pamusoro peuori muZimbabwe sachigaro veZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Lois Matandamoyo vanoti Zimbabwe Anti-Corruption Commission yakamirira kutaura nevanhu vanonzi vakaita zvouori igoona zvekuita yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vashamarari vose vestudio 7 ndijesi regai ndimbotaurawo nhasi zanupf yatiri kuziva ndechekuti iri kukambenera sisi zvaiita kurafingora it's a very good campaign well done zanupf kuvarambidza kupa attention kuvanhu kuti kune chinhu chinonzi sisi chisingadiwe nehurumende matokambena zvakanyanyisa ende kwese kwamuri kuvarambidza muri kuvakambenera ende tichasangana zvedu pakuvhota ndopamuchaona kuti Jehovha ndimwari
ndoda kukomendawo pachiitiko chakaitika kumasvingo cheofficial opening yekliniki ndinoda kutaura kukomenda mashoko ababa chadzamira baba chadzamira munozviita kunge munonzi you own Zimbabwe munozviita kunge ndimwaridzi yeZimbabwe muchidzvanyirira vanhu muchitadza kuti zvirongwa zvinenge zvakarongwa nemugwara zviitike muchingotora people for granted I'm telling you it's enough enough is enough zvese zvamanga muchiita as party yenye ZANU-PF muchida kudzvanyirira ma citizens of Zimbabwe is going to end. People have changed their mind. Kana mukada kuita kunge munonzi ndima kavaka clinic ye musina muchida kubunyikidza vanhu, vanhu vakuziva hakuna chamuchazoita nhasi after 43 years muchada kuvaka clinic nhasi muchida kutanga kusumudza musoro kuti munonzi munoziva stereki zvinhu zvaitwa ne council. Ndoda kuti ndikuzivisei kuti people are now knowing your colors.
Ndiri kuda kutaura nenyaya iri kutaurwa naTafadza Mukwani, nyaya yekuti hurumende inogona kuenda kuna naAmerica indopa mari. Inondopa mari ichiwane PA story naichida kupiwa. VanaAmerica havafambi vaitsvaga mari nemano rubatsiro. Isu tiri tinofamba tichitsvaga rubatsiro kuvanhu. Ndinonzwa kuti varari kuti hurumende haari nzwisisi. Kuzi hurumende vanhu kana vachinzi ndo vanobatsirwa vadzidziswa. Zvine basa rei nokuti deva vatanga vawana permission kubva kune vanotonga vacho. Vanhu ndo vakavhota ndo vane simba. Saka iye wakutora simba kuita iri rake kureva kuti haatozivi zvaanoita. Ndinoona kuti zita rake rokuti Tafadzwa here. Kuno mumwe waimborotomuka futi vana Tafadzwa Mahoso. Nhasi tiri kuwana iye achirashika futi Tafadzwa Mugwadi. Siyana nazvo kuita kusapota ZANU-PF hazvireve kuti hauchisina pfungwa. Dzokuziva zvakanaka nezvakashata. Nguva ramhani, nguva yapera iyi. Tinoda Zimbabwe yakasununguka, tinoda Zimbabwe iri kubudirira, chindirira mberi. Kwete zvokunguva rigid nokumanyikidza kuti vanhu ngavatifai vachitambura. It's very bad. Be a man of conscience.
Sei vanhu vechidongofarira kuuya kusima mari munyika medu. Isu tichitambura kuti tirikusima mari, tirikusima mari. America irimo, China irimo, Russia yakupinda futi. Zvinozimire zvakanaka here vanhu vasangana vari 3 ava munyika medu? Tofanira kuti tipawo nevanhu maZimbabwe tione apo. Tione apo, tione, tione apo. Ndatenda hangu.
Tinoitwa Kidza Magoba, pachipinga apo, ndobva ndobva. Inini ndinoona kuti maizvigumba varo umwe, vanoda kutanga ipapo apo, panyaya yekuti bepai rakasainwa nevanhu vashoma, out of 9. Zvichirevei kuratidza kuti iwo pano umwe huri pano umwe kusatenderana kana kuti kune vamwe vari kuramba kuti sarudzi rofanira kuitwa pajekerere but ivo vanokunwa kuda kubira kwavanoita. Tazwai vakaramba kuti bepai risainwe. Tazwai vakaita pakaita makakatanwa ivo vakasaina vangori 3 chete kuti vasaine vari vese. At least kudai pakasaina 75%. Tainga tichiziva kuti pamwe vaviri avaramba kuti zvinhu zvifambe zvakanaka but vamwe vese ava out of 9 kusaina vanhu 3 kuratidza kuti 6 vese ava vakarambira kuti zvinhu sarudzi dzekuZimbabwe dzisafamba zvakanaka vanda dzifamba jekere. Saka mai chigumba hameno kuti munhu uyu waanobva kune vanhu iri.
Inini chichimo changu chiri pakuti kudai munangagwe ndasiyane nesu vanhu vekudhaiaspora takatiza nhamo kuZimbabwe. Nhamo iya takatizana nhasi hasati yapere chitongoko. Saka iye kana akuti vanhu ndavadzoke kuno kumusha iyo nhama yatakatiza ichiripo ari katigadzirire chiko chaari kuda kuchipa ikoko chaanobva anyautotiswanaswana nesu. Patakamboya kuno takamboita zvekutaurana naheri kuti taakupinda kusouth africa takaenda takauya kuno kune kuda kwedu. Saka tichangodzokera nemakuda kwedu kwatakangoita kwete zvokuti tiye zvokumanikidza zvokuti fosikidza zvaakuda kuita zvokuti dzake tsitsi dzeidzo dzokubvisa mwana wemva namadziva zvokuti ndirikuda kukutumira vanhu vachazo kubatsira iye kuti mudzoke kunyika. Chanyanya kutigadzirira, chanyanya kuchinja kuZimbabwe, chanyanya kunaka kuZimbabwe chii ungatitsananguroye vamunangagwa chanyanya kuchinja kuZimbabwe naamanya takatiza ichiri ngoko zvese zvatakangotisiya zvakati zvakatokanyira zvatowese kupfuura pazvinhu zviri. Saka nyee zvamunochamunoda kutidzosera kunhama ikoko chii siyana inesu tichangodzoka semaurira takabvoita kuno kutega kwete kuti todzorwa nemu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nezuro vakashanyira guta reSelma kuAlabama kunocherechedza zuva rinozivikanwa nerokuti Bloody Sunday, rinova zuva rakarohwa nemapurisa vanhu vatema vaisanganisa muchakabvu Dr. Martin Luther King nevamwe vairwira kodzero dzevanhu vatema musi wa7 kurume mugore ra1965. Vanhu ava vakange vachiratidzira vachifamba pabhiriji reEdmund Pattus Bridge. Mumashoko avo pagungano iri vaBiden vakati vanhu vanofanira kugara vakachenjerera ruvengo sezvo zvava kunyanya kunetsa munyika mazuva ano.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vazhinji vanoshora hurumende nemapurisa vachiti havaifaniri kurwisana nevaimbi asi kurwisa kuti vanhu vagare vakasununguka munyika. Zimbabwe inotarisirwa kupinda mumusangano weUnited Nations 67th Commission on Status of Women unotanga nhasi muNew York. Sangano reJustice for Children rinokurudzira hurumende kuti ione kuti mwana wese muZimbabwe ane magwaro ekuzvarwa kuti zvisakanganisa upenyu hwavo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.